mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 25 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vari chiuru chimwe chete nevashanu 1005 mukuru mubazi rezvokuburiswa kwemashoko vanik mangwana vari kushorwa mushure mukutaura kuti vana chiremba vari kukonzera kufa kwevamwe vakuru vakuru muhurumende mutungamiri weamerica anombomisa vanhu vanobva kusouth africa kuti vapinde muamerica kunze kwezvizvarwa zveamerica iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc utano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete nevashanu 1005 vanhu mazana matatu ane gumi nevatatu 313 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muzimbabwe kubva zvatanga chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matatu ane makumi matanhatu nemumwe 361 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu 166 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi Manicaland inoteverwawo neMashonaland West ine vanhu makumi mapfumbamwe 90 vakafa nechirwere ichi kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru makumi matatu nechimwe ane mazana matatu ane makumi maviri 31,320 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mashanu 22,250 munyori mukuru mubazi rezvokuburiswa kwemashoko vanik mangwana vari kushorwa zvikuru nevamwe munyika mushure mokunyora padande mutande ravo retwitter kuti vamwe vakuru vakuru muhurumende vari kufa nechirwere checovid-19 vanogona kunge vari kuitwa kashiramberi nevamwe vana chiremba vamangwana havana humbovo hwavapa mashoko avamangwana anotevera kufa kwenhengo dzedare remakurukota ina nevamwe vakuru muhurumende nebato rezanupf sangano ravana chiremba rezimbabwe association of doctors for human rights rashora zvikuru vamangwana asi risingavadome nezita richiti mashoko avo akanangana nekuda kumbunyikidza vana chiremba rati izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana mubazi rezveutano mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vafarai maguhu
mashoko ataurwa navamangwana mashoko makukutu mashoko anorema uye akatyamadza ruzhinji rwevanhu muzimbabwe nechikonzero chekuti vanhu vavari kuti vari kuurayiwa nemadoctors havasingori vanhuwo zvavoba vamakurukota ehurumende saka mashoko avo vanofanira kuti vabuditse umbowo hwakazara hunoratidza kuti zvinhu zvavari kutaura izvi zviri kuitika kana vasingakwanisi kuti vape umbowo hwakazara vamangwana vanofanira kusungwa nemhosva yekushambadza mashoko ekunyepa uye anokonzera kusagadzikana munyika uyewo zvekare vanofanira kuti vasiyiswe basa
Asiwo zve vano kwanisa kuti dandemutande re Twitter handiro iro rinomirira zvido zvehurumende kana kuti pamire hurumende ipage yavo ye Twitter vamago.
Iko zvimezvi social media iri kushandiswa nehurumende kunyangwe Ministry of Information, kunyangwe Office ya President, kunyangwe iyo vamangwana vanoshandisa Twitter. Vanoshandisa kana Facebook but zvikuru sei Twitter kushambadza pfungwa dzehurumende. Uyewo zvekare tirikuvatarisa semutauriri wehurumende, saka hatigone kupatsanura zvavanotaura paTwitter nezvimwe zvavanotaura kana paradio kana patelevision. Chikuru ndechekuti mashoko aya abva kuna vamangwana vari mutauriri wehurumende yeZimbabwe, saka havakwanise kuti vazvipatsanure mashoko avo epaTwitter nemashoko avanotaura pane mamwe mamedium.
Izvi zvirorevei kuna vanachiremba nevakoti vari pamberi pekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Izvi zvinodzikisa mufaro wanachiremba nevakoti nevamwe vese vanoshanda muzvipatara. Chinhu chiri kuzivikanwa nemunhu wese kuti mahealth workers emuZimbabwe vari kutambira mari iri pasi pasi, iri pasi pemari dziri kupiwa vamwe vavo muregioni yese yeSADC. Saka vanhu ava ndo vatingati mafrontline workers vari kurwa vachiisa upenyu hwavo panjodzi kuti vabatsire vanhu vari kurwara not only necovid asi zvakawanda vanhu, asi havana zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo.
Nemaamiriro akaita zvinhu munenge muchitarisira zvipi kubva kuhurumende?
Chinhu chatinenge tichitarisira ndechekuti hurumende inoti kwavari kunyange zvinhu zvakaoma munyika asi tinokutsigirai nebasa ramuri kuita. Asi vakataurirwa mashoko ekunzi muri kutouraya vanhu, zvinoita kuti kufunga kwavo kuwedzere, uye kuti vamwe vacho nekuti kana muri kunzi muri kuuraya vanhu uye vanhu vacho vamuri kupomerwa kunzi muri kuuraya vari vakuru vehurumende, zvinoreva kuti security yana chiremba nevakoti inenge isina kugatikana zvakanaka.
Zvinogona kukonzerawo matambudziko akaita sei kuna vana chiremba nevakoti?
Zvichakonzera kuti vanenge vari kupomerwa mhosva idzodzo vatize munyika. Already tine madoctors mashoma, hatisi kuda kuti vashoma vasara ivavo vachichidzirwe kuti vatize vabude munyika vaende kunoshanda kune dzimwe nyika, asi tinoda kuti hurumende iumbiridze ukama nevakoti. Uye mapoliticians vanofanira kuti varemekedze maprofessionals. Tine board rekuti kana paita misconduct kuhealth inofanira kuti igadziriswe neboard rekuhealth ikoko, noti vamangwana vasina kana chavanoziva nenyaya dzavari kutaura.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafarai maguhu vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vashandi mubazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association kana kuti ZAPTA rinoti hurumende haisi kubata zvakanaka vanhu vanoshanda mune zvekurima, richiti nengo dzaro dziri kushandiswa dzisina zvekuzvidzivirira kubva kuCovid-19. Munyori weZAPTA vazi vaishe zvou vaudza Studio 7 kuti vashandi vebazi rezvekurima vanoshandira mumaguta akaita seHarare vari kubatsirwa nezvekuzvidzivirira, asi avo vanonzi vashande mazuva ose mumaruwa havasi kupiwa zvekuzvidzivirira kubva kuCovid-19. Vanzowo vanoti hurumende inofanira kukoshesa upenyu hwevashandi vose kusvika kumawadhi mumaruwa. Taedza kubata mukuru anoona nezvevashandi mubazi rezvekurima vaGibson Chijarira tikatadza, uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Mukoma Hande, tiri kuita dambudziko rokuti vadhumeni vedu isu havana kana musi wavakazorora kuenda kumabasa. Tikadotarisa muministri medu tine madepartments akaita seagritechs, yakadotaura kuti munhu wese zvake kubva kuzoni kubva kuwadi unofanirwa kunge achitoripota kubasa, hafaniri kuregera. ndoku vata onguru ratika unakuti Ministry of Health yakati iyo vanhu vanofanirwa kunge vachitestwa maringe nezve COVID-19. Saka vadhumeni vedu isu vose vari kumanyiswa kumabasa mazuva ose uku nokuda kwomutemo wokuti havafanirwi kuregedza kuenda kumabasa. Havana kunyatsokuwana zvikwanisiro zvaidiwa zvakaita sezvokupfeka vachidzivirira coronavirus, vachidzivirira COVID-19.
Saka makatora danho ripi apa? Makati
tikati isu hongo tazvivona. Asika pane donzo ranga rakaitwa rokuti vanofanirwa kunge vachitestwa kuti havana here utachiwana weCOVID-19. Vazhinji vevakatestwa ndevari muguta reHarare badzi. Vazhinji vevakatestwa ndevari mumahofisi edu makuru isu muHarare. Ivavo vakadotestwa vakavonekwa chimiro chavo vakazikamwa kuti ava zvavatestwa ava vanokodzera here kunge vachiuya kubasa kana kuti havakodzeri. Tikadovona isu madepartments akasiyana siyana research and specialist services rakatombomisa vanhu kusvika pahead office yaro richiti iro haiwa usina kutestwa ngahambomira kusvika uno. Tikazvifarira tikati vanhu vanovurongwa zvakanaka.
Zvino chaipapa chiva zvo
tozokashamara kuti vurongwa bwacho hwongoita sebwanyura hukaperera ikoko kuHarare kuguta guru ende hakusati hwamboitwa kuti huchasvikavo here kumaruwa. Vanhu vedu vari kungomukira kumabasa havasi kurega.
Saka muri kutii kuhurumende?
Tatichiti isu dai vavagona sehurumende yanga yakaronga zvinhu zvakanaka kudai zvokutesta vanhu. Dai yachiuyavo kumaruwa yatesta kubva kuzoni kuward level yachitarisa nokuti ndo mafoot soldiers yedu ari kusangana navarimi mazuva ose ivava vasati vaguma kuvungana vari kudistributa mafetarozi embeu havasi kumbomira izvezvizvi pavhiki rinoteverapo vanenge vachidoitavo crop survey vachifamba mumamisha yachisangana nevanhu. Zvingava zvine chokuita nokuti vabatwe necovid-19 kana kuti vaponere varimi vari kufamba mavari.
Sangano renyu rinoda kuti hurumende itore danho ripi apa?
Tatichiti isu hurumende dai yazadza chirongwa chayo yakatarisa kubvavo nokumaruwa isangovasiya chete variko kumaruwa vachiita mabasa vachisangana nevanhu zvimwe vangava vanovutachiwana nokuti izvozvizvi tikatarisa kuna namwenesi kune vari kubakwa hatisi kuziva kuti vadhumeni vedu here. Tine nhamba yatakahwa kuti kune manesi 8 akabakwa pamatb mission hospital. Tikahwa kuti kune 13 varwere vakabatwa kumatb mission hospital. Tikahwa kuti sikuru tenga general hospital yakadovhara imwe nezidistrict iyoyo. Hatisi kuziva zvino kuti vadhumeni vedu vari sefi here, vari mumavoko akanaka here. Toda kuti hurumende idzike iinde kumawadi iinde kumazone level ivateste izive chimiro chavadhumeni vedu. Hakana yaderozvi tinobva taziva kuti ino rudo nemunhu wose kwete munhu uri muHarare chete nokuti munhu uri muHarare chete haatarisi zvokuitika kwezvinhu kumaruwa nokuti iye unomirira kupuwa information nevariko kumaruwa. Saka basa guru riri kuitwa kumaruwa mavhiri makuru eministry yedu yeland agriculture water and rural resettlement ari kumaruwa hasi kuHarare.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi mubazi rezvokurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazi vaise zvou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Nezuro sondo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina mamwe zvemagwaro anovapa masimba semutungamiri wenyika kana kuti executive order yekubatsira mukurwisana neCOVID-19. Pane zvimwe zvavakaita vaBiden vambomisa kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kuSouth Africa kunze kwezvizvarwa zveAmerica zviri kudzoka kumusha. VaBiden vanoti imwe mhando yeCOVID-19 yakaonekwa muSouth Africa iri kupararira zvine mutsindo kunze kweSouth Africa. VaBiden vakatapudzawo kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kuEurope nedzimwe nyika dzekuSouth America. mando ya COVID-19 yakawanikwa ku South Africa haisati yaonekwa mu America asi imwe mando ya COVID-19 yakawanikwa ku United Kingdom yakawanikwa mune mamwe matunhu emu America nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti South Africa yakaipisisa uye inotapurirwa nekukurumidza
zvirikuitwa namutungamiriri wenyika vaJoe Biden zvavakaita zvichiritakanaka nekuti dambudziko rimwe ratiri kuona nderekuti uwandu hweutachiona hwecovid hwaakuwanda nemhando dzakasiyana-siyana.
Mhando idzi dzakamira sei pari zvino?
Toda kuda kuti vanhu vazive kuti pari zvino tine mhando yekusouth africa yecovid-19 yatingati variant pachirungu. Iyoyo neimwe yatikuona iri kubva kuBrazil neiri kuBritain dziri kuneta pakuti chekutanga dziri nyore kuparadzira kushanduka kwadzakaita yatinoti mutation pachirungu pakaita kuti dzive dzinokwanisa kuti dzive nyore kuti vanhu vadzibatire uye kana vanhu vabatira utachiona ihuhu hunotora nguva yakareba kuti muzoona zvatingati zviratidzo zvekuti munhu uyo akurwara iye nyakurwara anenge abata utachionawo paanozonzwa kuzarirwa nekutadza kufema zvakanaka nguva zhinji utachiona hunenge hwatotekeshera mumiviri kwenguva yakareba inogona kukwana mazuva anogona kuita magumi nemana kana mazuva makumi maviri nerimwe chete iri mumuviri. Zvinoreva kuti pachirungu tingati it's not easy to diagnose vanhu vanenge vabatwa neutachiona ihuhu. Saka muno muAmerica tagara tine dambudziko rekuti tiri kumashure pakuita tsvakurudzo yekuona kuti utachiona hukunyanya kutapurirwa munzvimbo dzipi nokuti akasarira kumashure yatingati pachirungu disease violence. Saka hazvii kuizvi zvakaitwa nomutungamiriri wenyika izvi kuitira kuti tideredze uwandu hweutachiona hunobva kune dzimwe nyika husaramba huchitekeshera muno nokuti hukaramba huchipinda zvinoramba zvichiremera America uye tiri kufungidzirwawo tikuona kuti yatingati ongororo yati yaitwa pari zvino diki zvayo mumalaboratory yatinoti isusu in vitro research yokuona kuti utachiona senge hwekusouth africa ihuhu hunomboita sei kana munhu aine nhomba dziri kubayiwa vanhu mazuva ano izvi.
Chii chiri kubuda muongororo iyi Dr. Guni?
Ongororo iyo iri kutiratidza kuti kana munhu akabatwa neutachiona hwekusouth africa at least mulaboratory zviri kutiratidza kuti hune simba hune ukasha hwakawandisa zvokuti nhomba dziriko idzi dzinotoda kuti dzisindirizwe pari zvadziri pari zvino izvi kunyange zvahwo umbo ihwo huchiri hudiki. Saka zvinhu zvinotyisa kuti tikazoita utachiona unotadza kudzivirirwa zvakanaka nenhomba dziripo yatingati huri resistant zvingatipinza mudambudziko rakakurisa.
Mhando yecovid-19 yokusouth africa iyi yamboti yawanikwa here muno muAmerica?
Tine vanhu vatatu vativaonekwa pari zvino muno muAmerica kuwest coast uko vakabatwa neutachiona ihwohwo. Vazhinji vane utachiona hwekunze ndehwekuBritain nehwekuBrazil. Hwekusouth africa tondataura pari zvino pane vanhu vatatu chete vativawanikwa vainawo. Saka asi vanhu vese ivavo vanhu vakanga vabva kunze kwenyika. Saka zviri kutyirwa kuti vanhu vakadaro vakaramba vachipinda tinozoita mhando dzakawandisa dzeutachiona ihwohwo neukasha uye hwatingwarei pakubata vanhu uye hwachenjera chaizvo zvokuti kana hwapinda mumunhu zvinotora nguva kuti matiremba azive kuti munhu akatotakura utachiona. Ndo hwamuri kunzwa kuti vanhu vazhinji vanoti paanozoti ndarwara ndakutadza kufemba anozoti akanonekerwa kuenda kuchipatara. Paanoenda kuchipatara munongonzwa kuti mushure memaara mashoma kana mazuva maviri kana mana munhu iyeye atofa nekuti unenge hwagarisa mumunhu zvinogona kupfuura mazuva makumi maviri nerimwe chete iye asingatombozivi kuti akatakura uye pasina chinoratidza kuti ane utachiona ihwo huchinyengena zvahwo muviri wese wemunhu. Saka tinoona zvokuti zviri kuitwa nemutungamiriri wenyika idanho guru chaizvo.
Dzimwe nyika dziri kuitei nenyaya yemhando dzinotyisa kudai idzi?
Dzimwe nyikawo dzinofanira kutodaro. Makaona kuti Britain yakatodaro zvakare yakatodanidzira kuti vanhu vanobva kusouth africa kunze kwekuti zvinhu zvezvarwa zvebritain havachabvumidzwa kupinda mubritain nokuti vari kutyawo zvakare zvimwe chete izvo zvokuti utachiona ihwo ukatanga kutekesera pasi rese tinedika dambudziko rakakurisa chaizvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni, vari parunare ku Washington DC ne Studio 7. Tombo tarisa zvirimu mapepa nawo anasi. Muherald urimende yazivisa kuti vaimbova gurukota rezvokufambiswa kwezvinhu vaJoel Biggie Matiza nevaimbova mukuru weMajeri vaParadise Mondi vapiwa chiremekedzo cheugamba. Vaviri ava vakashaya nemusi wechishanu mushure mekurwara neCovid-19. Chronicle rinoti dhamu retope mukosi rakazara rikadira kwekutanga nemusi wemugovera. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Apo baba tanono kavandi vamwe vese sudeseven ndokumhorosa hii ndichiti mungene zvakanaka mugore jairo hama dzose zvinondiziva ndinokushumirai gore rakanaka nekilevha chokuda unoreketawo
makadiko pastudio 7 apo ndaida ngotaurawo nyaya yakandidzimba yandakaona kudere kuna 4 society code.com itwa nemapurisa mbezimbabwe mazitala picha ya wangari mfomo ya kakwani wakaona musikana anga tunafika maski haka isa hapa pachiri vudai saa musikana wapa wakaona kadakulezo haka afiki maski waka umanyira suwa kakitonze mbezi ya kichu kambuka hajidi kumulidaru si mungu tujaswa na naga majimu tonza mbezimba isu mruira pa mota ya rana yu ka open track yanga isi mota ya mapurisa akari yu ka mota ka private karika open track achimurira paper vakada kubvunza kumundarisika ndiye musango ndisunga ichi vakatora foni yake vakaerera mukati memota memafoni hombe dzirizi kwa WhatsApp izi naundi fadza angu kuti mapurisa eri muzimbabwe muno otiita vamwana kudai so sungi tine imwe nyika isi muzimbabwe medu muno matorama munorarama unge forina munyika make eri kana muna ane mhosva ngangu batwa nemhosva kuti utaakuita zvekuma abhuza kumurova kana kumushungurudza zvavaimuita izvo achimupwanira foni yake zvakati andakatarisa chezvo mapurisa musadaro ndaida ngotaurawo kana kune vanotuma mapurisa chekubasa vacho kuti haa vakuruka tsanangurirai vamunotuma kubasa kuti inemeita basa basa kuri zvokuita zvokushungurudza vanhu.
Nyaya yandinayo ndiri kuda kutenda zvangu panhau yandakanzwa ichitaurwa nevamwe vakataura vachizivisa vanhu kuti vane bato idzva rinonzi Zandi riri kutungamirirwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika pamwe chete nekudiaspora. Inyaya yakanaka uye ndine chivimbo chekuti richange riri tarisiro yevana vezimbabwe yekupedzisira kubva kubato irero. Vana vezandi tsvakai chikonzero chakapa kuti muti usina zita uome mashizha. Mutsvake chikonzero chakapa kuti zvitubu zvaibuda mvura munyika zviome. Musamhanyira kuti muri kuda kubvisa hurumende pachigaro. Hurumende yezanupf zvichida yakatoiswapo namwari pamwe chete nevadzimi venyika. Saka mukada kushandisa njere dzekuti makaenda kuchikoro kana kuenda kuita sei ameno, nekuti hazvina zvazvinobatsira. Hondo munyika haina kunaka. Zvinhu zvinongoda mwari, zvinhu zvinongoda varidzi vazvo kuti vazvigadzirise.
Mangwana nemangwana nevashamarari vose vestudio 7, ndinonzi Queen, ndiri paJoburg apa. Vana vezimbabwe ngatirambei takashinga, hakuna chisingapere. Zvinhu zvese zvine magumo. Uyu murume anonzi Basikita, remember, akabva kuzanup f akaenda kumdc, haana kana chaanofunga. Saka musi yeye akadaro, chamisa munhu akadanwa namwari kunzi atungamirire nyika, ende achatungamirira nyika. Ndouya pana Monzora. Monzora achangotonga panguva ino kusvika taenda kumaelections pake pobva patomuperera. Haasi kuzoramba achitonga muna 2023 after my elections. Hakuna anovhotera ZANU-PF. tarirai kutambura kwa taita kashupika chukugara muno musango izo zvitakatadza kuenda kumusha December unoyi nekuda kutambura kuti toita sei tangatisina mabasa takamudzanga mabasa pakati tangatisina mari dzacho tiri kushanda kunge mhuka pamusaka pevanhu ivava variko kusingapo saka ngatingosungirirai 2023 tose dzvamu kunovhota chamisa kana kanzi kuswera nhasi mavhota ariko kuswera mangwana chamisa chakakanzi achinja zita akakwikwidza akachinja zita hazvimuruzise because akakambenga kudhara munhu wevanhu uye tinongomuhwinisa akadaro kana akanzi chimuti tinongovhotera pachimuti hatisi kuinga zita rekuti MDC ndozvamunofanira kuziva vanhu tiri kuinga munhu wemunhu munhu ane calling munhu akatumwa kutungamirira nyika munhu achakwanisa kusungunura Zimbabwe tiri kuinga chamisa hatisi kuinga zita rekuti MDC nyangwe namanzwa vachida kuritora kuti MDC alliance ingavatore ngavatore zvese let them take asi chamisa rimwe remazuva vese vachagwada mapaari mazuta zvenyu
ndoda kunyatsokuti ndikwanyatsokutaurira nenyaya zvinoita hurumende yedu zvikuru panyaya dzelockdown hurumende yedu inoshandira pachinhu chekuti inokopera zvinhu zvekudzanyira vana vezimbabwe dai kuri kuti inoti lockdown yomisa yovhara tozivisisana mari dzimwe nyika dzikazviita sedzinoziva kuti vana vacho vanoda chikafu vanga chekudya mukati wedzimba dzavo izvozvii zvanhu vachatosiyana zvekufa nekuda kwecovid vachifanya nzara madzimba saka hatichazitoni advantage yayo yekuti yazviitirei because iri kutobva iri kutoomesera vanhu vanhu vachatorwadziwa nenzara kudara kwecovid and inofanira kucheka nzvimbo dzinoitira izvozvo nekuti hatingati chigwere hakuna chiriko nekuti chiri kutaurika kuti chiriko asi kune nzvimbo dzisiri prone panyaya dzechirwere chonaichi chinongobata asi ivo vacho vanofanira kutanga vaongorora vonyatsokuona kuzwisisa kuti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kuna Leonard Embo Musha Rudziyi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete nevashanu 1005 mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vari kushorwa mushure mekutaura kuti vana chiremba vari kukonzera kufa kwevamwe vakuru vakuru muhurumende mutungamiri weamerica anombomisa vanhu vanobva kusouth africa kuti vapinde muamerica kunze kwezvizvarwa zveamerica zviri kudzoka kumusha tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesuwo zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka